Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasini Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMnangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMnangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMnangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMnangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsvauko nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMnangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Mukosike medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubatwa nemhosva, saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vaMohadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
VaMohadhi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zvirumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vaMohadhi.
VaLazarus Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
VaEmerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambo vanga varimo. VaMohadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavaMohadhi navachivenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa digiri iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi yemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvekupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni evechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire zvinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa, mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members. Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazuka tikamara pata taakuuya toroza kuti zvatopera vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparlamendi varigira vakaita kumaelection, saka tatokashamara kuti kuzvanotofamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga namai Miniele Kumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake, asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupurai togare pi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda, vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamudenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vatiwo hazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafave CCC nemavhoti makumi mashanu 50, vamafava vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49, amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Mune monyaya makanzuro akawanda munyika, nasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga veZanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzela 18.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza, asi isusu savanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhanzi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoda tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze ika yekutigira utongi wakaipa urukutika kuzimbabu. Uye izo chama tira wakuti nyaya immigration ya wano garochema. Nyaya ma Zimbabu ndanenga chuya kuno. Ajita gakusha kurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe. Muruda kurusita kunani.
Changatine shoko rangaraka nanga. Shukuru seibu. Mende in South Africa. Tungamiru wenyika ya South Africa. Vasili orama post. Na wafikile mbalula. Jambo tine ANC. Zaisweri Roberto uomberi notonga. Notungamira in South Africa. Tuku ona kujibizana kwa avone mwende zanu pia. Saka zunoti rwaza kuti chiri kutiza na amoku Zimbabwe ya kakonze lefane zanu pia. Iwo mebatu rao vano tigira zunisho. Saka chiri kumbirisa kwa wani chati zama kumbira yeti alamba kumbira kwa wani dae lambo shika pa wano tora danu. Rekuti wawone sebo nukuti mwishu tino ziwa kuti kwa waka gara wana wangu wawo pasi. Tezo ziri chamwari ne chamwari. Waka wawone sa chukwari kuti aywa. Dae wae zakita mzaka naka. Mikaedi ya Zimbabwe ya shanda. Iri dambu ziko kuti vanhu vanenge vachitizira musadza kuti vanhu bva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record in South Africa iyo yatinoda kuti probably timbotono vhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndachambotono garapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kutione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inova iyo ye bato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Avanga vari vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town kuSouth Africa naTabo kaNcube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuweva uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi nezuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukano wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiye amai Delight Ngwaru vekumusapakaruma mudunhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya, vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, kuda yeshuga inda $3, inga wa flour inda $2. Asho kungawa zikoshi zvava kuti vanhu vokutenga kuti vanhu vokubatsirika nekuti mari yacho ukaibata $10 yaiyo unongodzika nezviviri.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valameki Goredema rekuguruve mudunhu remachonale central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake. Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonal and east.
Ndoona mari pamwe ndinonetsa kuvanhu mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonal and central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa, izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino, vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa United States dollars kuita matransactions.
Mumwe anoongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoro kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo note maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabond.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogo Piri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo
zitarawo chayo chayo zvichinzi Enoch Chisale vakakurira munzvimbo yemhangura ba 19 zvemakore regaitisanirazvo but vakazopinda muharara havo 2008 gore riyariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi but ndopavakazopinda muharare ndoana John Letkamp tichitaurira
takambokunzwai muchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura here
15 billion yange yato later
saka kumhangura kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabhakari sikamuyami apa central stores
okay ya yeah, mabhakari munyatsoziva mabhakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotenga chingwa kwabhakari
mudamba saka maitoenda kuzvigura here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda ako but kwete kunotamba kunoona
handidzika alright saka mapinda muharare matanga kuita yemuharare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu Chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
akazvitanga kudhara Chisale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro ndaitek pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhend zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum
ini kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova
Chisale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvidi izvozvo vaidziita zvechikoro musi akatombobvarurwa masaga iwayo madrums iwayo ndikarwadziwa sterek but hapana kubvarura pfungwa dzanga dziri musoro vakabvarura madia ndokutana nazvo ndichimugweta izvozvo
ndomutewera kweseko ndadzidza kumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizeni avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizeni avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona Chisale akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya hatiuteereri because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa Chisale ari kuita zvaari kuita
ini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomusiya akadaro anotawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvinzwisise njani but ndinongoona hangu achifara
Faria mtemo wake toda andi tungamire rudo wake rwa kanaka rwaerera pakavari Jesu andi tungamire
manga muchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naEnoch Chisale naIvan Zinenge weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenete pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusema na Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.